manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tirosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 4/2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chanhasi. Batwe reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kufara nemabatirwo emitemo yesarudzo neZimbabwe Electoral Commission pamberi pesarudzo dza2023. Asi veZANU-PF vanoti zviri kutaurwa neTRIPC ndezvemugotsi matsuro. Mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change raita musangano nevatori venhau nhasi rikati harisi kufara nemamiriro akaita zvinhu nyika yatarisana nesarudzo dza2023. Bato iri raratidza kusafara nezviri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission uye mapurisa pamwe nematare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vakafanobata chigaro chemunyori munyaya dzesarudzo mubato iri vari kanzura muHarare vaIan Makone.
Vezeki wakati bato vegarega rino rikugununguna nemashandiro avo ngavanyore pasi saka takavanyorera tichisesenura zvese zvakashata kubvira panyaya dzevoter registration urongwa hwachona usina kutsarukana
semaonero enyu chii chakakonzera dambudziko iri
nekuti vana vechidiki vazhinji havana kuwana mukana wokuregista zvibva pakuti panga pasina kubatana pamwe chete neofisi yecommission zec neofisi ya registrar general kuitira kuti vana vanenge vawana zvitupa vobva varegistwa ipapo apa pakashata chaizvo chechipiri tiri kuona kuti pane nguva yavaita yachona yevoter registration blitz muna February nemuna April namba yevanhu vakakwanisa kuregista yakati wandei kunze kwemwedzi miri iyoyoyo registration yese yakadeza zvachose cause vana havana mari dzachona dzemabhazi dzekuti vaende kumadistrict centers kunoregista sporters zvimwe chetezvo nepanyaya dzezvitupa saka ndo nyaya huru huru yatasimbisa kuti vezek ngavadzokerere blitz zvakare vachiita voter education kuti vatu vanhu vazive nguva iripo kuti vari kusvimatimu ava achasvika mumaareas mumapolling stations sarini tikagotsoropodza zvakare panyaya dzeviolence nezviri kuitwa kunhengo dzedu dzetriplec
mungapa muenzaniso
chitora nyaya yaana sikala na Honorable Sithole ma MPs edu and 13 vakasungwa vekunyatsime zvinoratidza kuti izvo mapato haasi kubatwa zvakafanana nemapurisa zvakare nevatongi vedzimhosva tikagozotora nyaya yedelimitation yekuita maboundary emaconstituencies nemawards tinoona kuti izvozvi pavakaita voter inspection yekuti munhu wese wese vachizoziva kuti vanhu vari pavoters row vangani polling station by polling station ivo pachava vezeke vakatobvuma kuti zvikwanga kuine mamwe mazita akakanganiswa
uwandu hwacho hwangu wakamira sei
munhu mumwe chete pachidimbu pazana rega rega zvino kana vakaregista 5.8 million people. Era yakaita saye ye munhu mwechete pazana roga roga. So around 58,000 people vane mazita avari voters roll. Asina kunyorwa zvakanaka. Kana kuti nzvimbo dzakanzvanofanirwa kunge vari. So izvozvo zvinozoita kuti kuite vanhu vazhinji vachatadza kuzovhota gore rinouya nekuti maparticulars avo haana kunyorwa zvakatsarukana.
Vanga vari vakafana bata chigaro chemunyori munyaya dzesarudzo mubato reTriple C vari kanzura muHarare vaIan Makoni vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato rezano PF vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi ravo.
Zvinoshamisa uye zvinonyadzisa ende tinee tichifunga semusangano wezano PF kuti vatinokukwidzana navo vabvezera munyaya dzezvematongerwo enyika. Zvino kana ririro zera nemaonero nemaitiro amuri kufunga kana kuti nevamwe vanofunga kuti vangazotonga nyika inoyi. Panyika yacho inogona kumuka yatumidzwa rimwe zita kana kuti yatotengeserwa imwe nyika chaizvo mangwana. Ndinodaro nekuti vanhu kana vachisungwa munyika yeZimbabwe havasungwi zvichienderana nekuti vanobva kubato ripi. Ingawani vana Obadhaya Moyo vaisungwa. Ingawani vana Chombo vanga vachisungwa. Makambobvunza here kuti vaChombo vari kusungirwa nekuti vabva kubato ripi. Nasi Jobu Skala wasungwa waita mhosva dzake na umwe wacho mpistole uyo. Hamuzive here kuti varume vaviri ava vane mbiri yekukonzeresa mhirizhonga yavakakonzeresa munyatsime.
Sikava Skala igweta remhuri yamuzvare Mo Blessing Ali vainge vapondwa.
Hongu takashaikirwa na Mo Blessing Ali ende nhunzva tunzva yacho yakasungwa iri mumaoko mevapurisa inonzi Pius Jamba. Ndo yakauraya munhu nemhirizhonga nai. Akasungwa akaiswa mutirongo. Hapana kana right organization iri kuti Pius Jamba atsungirwei. Asi tinoziva kuti nerimwe divi ku Crisis Coalition mutauri wayo vaobhet masaraure vanga vachisungirwa mhosva yokunzi vane chekuita nokuurawa kwakaitwa umwe munhu mugore ra2016 akasundidzirwa akadona muhotera yeJameson muno muHarare. Mose neivo vose veopposition vanga vachiti vamasaraure vasungirwei.
Asika vanopikisa hurumende vanoti mutemo uyu unotarisa kuti wabuda mbamani vachiti vamwe vezano PF vanoita vanopara mhosva kana kukurudzira mhirizhonga havasungwi.
Aiwa mutemo wekuZimbabwe ndimaenzanise hazvinoino kuti vekuzano PF vamugwadi vano mukavanzwa vachikurudzira mhirizhonga kuti vanhu endai munopisa dzimba dzevanhu dzimba idzodzo dzikatsva vamugwadi vanoenda mujere vanosungwa nemapurisa.
Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato rezano PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaobhet masaraure vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yavanga vachipomerwa yekuzvidza dare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Zininga weStudio 7 abata mutewedzeri wavamasaraure muzvare Christine Kayumba.
Nhasi vaObert Masaraure vapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso inoita iyo 50,000 RTGS. Vamasaraure vanzi vanofanira kuripota kamwe musi wechishanu woga woga mushure memasvondo maviri. Isu sesangano rinomiririra vadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe tatambira nomufaro danho ratorwa nedare kuti vamasaraure vatongwe vachibva kumba. Tiri kuramba tichichema kuti kushungurudzwa kuri kuitwa vanomirira kodzero dzevashandi kupere. Sesangano ticharamba tichirwira kodzero dzevashandi kunyanya vadzidzisi. Vamasaraure vatambirawo nemufaro danho iri uye vari kupa kutenda zvikuru kumagweta edu anotimiririra vatapiwa muchineripi uye vadag kotati mukuvamiririra munyaya.
Mutevedzeri wavamasaraure muzvare Christine Kayumba vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Ivan zabatawo gweta ravamasaraure vanova nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Women Rights vatapiwa muchineripi.
Dare High Court raona zvakakodzera kuti vaObert Masaraure vapiwe bail mushure mokunge Judge Manyangadze vatonga kuti mutongi weku regional court vasken kuti mambanje vaka tadza basa pakunyima kwavakaita vamasara urebeo panotongwa nyaya mutemo wavakadzidziswa neumbo hunenge hwaiswa pamberi pedare ndokufanira kubatsira mutunga mutongi kuti apepete nyaya woona kuti munhu anofanira kupiwa bheo here kana kuti anofanira kunyimwa
zvamungade kuzivisa nyika pane zvaturwa nemutongi ndezvipi
vamanyangadze vatonga kuti vamambanje vakaresva basa apo pavakatora zvakanyohwa pastatement iyo inova yakasungisa vamasaraure vachiti ivo yaipesedzera uye kuvhiringidza vatongi venyaya kuti vasatonga nyaya zvakanaka zvinova zvawanikwa kuti ipapo vakakanganisa vatongi havafanirwi kutonga nyaya vachiteerera kuti vanhu ruzhinji zvahwo huri kuti kudini munyika umu vatongi vanofanirwa kungobatsirwa mukutsvaga chokwadi nekuona kuti mutemo wachengetedzwa kubudikidza nekuti mutemo unoti kudini ko iwo ihoumbowo hwamboiswa pamberi pedare hwakamira sei hune udzamu here kana kuti hahuna maturo kana hune udzamu zvino munhu anonyimwa bheo asi kana husina udzamu munhu anofanira kupiwa bheo sezvo kupiwa bheo yava kodzero muconstitution yedu itsvai yaka tanga kushanda mugore ra2013
zviga zvatemerwa vamasaraure kuti vateredzere ndezvipi
saka vanzi vanofanira kubhadhara bheo re50,000 Zimbabwe dollars vanofanirwa kusakanganisa kuferefetwa kuri kuitwa nyaya yavo kusvika yazotongwa vanofanirwazve kugara paadresi iyo yavakapa kumapurisa vanofanirwazve kupota vachiinda kuHarare Central kuLaw and Order mavhiki kamwe chete pavhiki pasvondo mbiri uri musi wechishanu choga choga kusvika nyaya yavo yatongwa.
Gweta rava Obed Masaraure vana vanenge vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatapiwa muchine ripi vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Kanzuro yeHarare yazivisa padande mutando rayo reTwitter kuti ichambomira kupa vanhu mvura kwemazuva maviri kutanga nezuro ichiti haina kukwanisa kuwana mumwe mushonga wekuchenesa mvura wealuminium sulfate uye nechlorine gas. Kanzuro yati iri kuedza kugadzirisa dambudziko iri nenguva yatara. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revagari recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akili.
Chinhu chinosuwisa uyezve chinhu chinoratidza kuti tiri kudzokera kumashure munyaya dzekuona kuti kodzero yemvura yazadziswa. Tinoona kuti chiitiko ichi chauya apa nguva iyo tasvika mumwedzi yekuti vanhu vazhinji mvura inenge yakushandiswa zvakanyanya.
Zvii zvamuri kunzwawo kubva kuvagari nezvedambudziko iri?
Nzvimbo zhinji muHarare netsvakurudzo dzataita nhasi uyezve nemashoko atiri kutambira kunharaunda dzakasiyana siyana hakuna mvura. Ngapemenzaniso wenzvimbo dzinombobuda mvura zvakanyanyisa zvakafanana nedziva rasekwa, kuwadzana nedzimwe nzvimbo dziri kumufakose nedzimwe nzvimbo dziri kukambuzuma hakuna mvura. Vanhu vave kutoita bishi rekuenda muzvibhorani umo vari kuripiswa mari dzekutenga mvura zvakare vachitenga tingati mvura ma 20 liters emvura kubva kune avo vari muzvibhorani izvozvo.
Semaonerenyu, chii chiri kupa kuti paite dambudziko rakadai muguta guru renyika?
Zvimwe zvinhu zviri kuitika izvi tingati pachirungu vanoti zvinenge zviri man-made. Nechikonzero chekuti mukatarisa kuti dambudziko redu remvura chinhu chiri kunyatsokonzeresa kuti tive tinoita dambudziko remvura kunyanyanyanya munyaya yekutsvaga mishonga yekuchenesa mvura. Ndeyekuti dzimwe nguva tinoona isusu kuti kanzuro inotodira mvura ine tsvina timurwizi runove runoenda kunana Lake Chivero. Saka mvura iyoyo inoita kuti mvura indizove kuchenesa kwemvura kuve kunoita kunge kuve nemutengo wepamusorosoro zvakanyanyisa.
Ko nyayawo yekurima nekuvakira mumatoro iri kukonzera dambudziko rakaita sei?
Pazwa kana kuti kubvongodzwa uyezve nekuvhiringidzwa kwematoro aya anochenesa mvura nderimwe dambudziko ratasangana naro seguta. Izvi zvatinenge tichitarisira kuti ndozvimwe zvinhu zvinofanira kunge zvive zvinogadziswa zvakare tingati kanzuru inofanira kunge ichipiwa mare pachimbudzi devolution. Asi naizvozvo mukaona kuti nguva nenguva zvaramba zvichiita kuti gurukota rinoona zvekutongwa kumatunhu, ndinodecida kuti mari iyoyo inoshandiswei, ichatengwei uye zvichaitiswei. Mukatarisa zvakare kuti kanzu reguta reHarare yakave ino tikati kupiwa chikamu chinenge chinosvika mabhiriyoni maviri emadhora emuZimbabwe. Asi mukatarisa pari zvino mari yavakangopiwa chete inenge inosvika tingati pachirungu atinoti 73 million inongova iri mari shomanene zvakare. Saka zvinhu izvozvo zvinoita ndozvatinotarisira kuti isusu ndozvimwe zvinhu zvakonzeresa kuti tisvike patasvika apa.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revagari vemuHarare recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akili vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, kanzura Tinashe Kambarami vaimbenge vamiswa basa rekuva mutevedzeri wameya weUlawayo vachipomerwa mhosva yehuori uye vachinzi vainge vadzingwa kuva kanzura nebato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora vanzi nedare repamusorosoro reSupreme Court vadzokere pabasa. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kukanzuro yeUlawayo yakamboramba kuti vakambarami vadzokere pabasa kanawo kubva kuMDCT. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata vakambarami.
Dare radidzosera pachigaro chandanga ndiri panguva yandange ndabviswa pachigaro cheukansela necheudeputy mayor kuBulawayo. Sezvo muchizviziva kuti tangana nenguva nyaya dzangu dziri mumadare takaenda kuSupreme Court ndikawina. Bviswa kwandanga ndakaitwa neHigh Court yaChief Justice Mabhikwa ndikazowina kuSupreme Court.
Ko chii changa chichipa kuti musadzokere pabasa iro dare ranga rati mudzokere kubasa?
Saka pane zvainetsa zvaita kuti zvakaita kuti kuve nekusanzwisisana kuBulawayo City Council kwakakonzera kuti ndinge ndichizoenda kudare reHigh Court ndichinopiwa declarator yandazopiwa nhasi yekuti ndidzoserwe pachinzvimbo changu sezvo zvanga zvatotaurwa neSupreme Court. Saka ndo mabudira zvaita nhasi ndadzoserwa pasasa kansela weward 3 deputy mayor weCity of Bulawayo.
Mutevedzeri wameya weguta reUlawayo vaTinashe Kambarami vari parunhare kuUlawayo naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pavarume vana vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika muKenya, vatatu vavo vakadoma vatevedzeri vechidzimai vatatu kusanganisira vari kunzi vane mukana vakakura wekukunda musarudzo idzi vaRaila Odinga avakambova mutungamiri wehurumende. Izvi hazvisati zvamboitika munhoroondo yeKenya kuti pave nemadzimai akawanda zvakadai anokwikwidza ari vatevedzeri vemutungamiri wenyika. Vaimbova gurukota rezvemitemo amai Martha Karua ndiwo mutevedzeri wavaOdinga. Amai Justina Wamai vari kutevedzera mumwe ari kukwikwidza muzvinafundo George waJakoya, kuchiti wamai Mutua vari kukwikwidza vachitevedzera vaDefti waIga. Sarudzo dziri kuitwa musi wa9 Nyamavhuvhu. Mauto emuChina anonzi ari kuita urongwa hwakasimba hwekuedza masimba ezvombo zvavo vakakomberedza chitsuwa cheTaiwan. Izvo zvinotevera kushanya kwemutauriri wedare reparamende reHouse of Representatives muAmerica amai Nancy Pelosi nemusi wechipiri kusvika nezuro. China yainge yamboyambira kuti rwendo rwaamai Pelosi rwainge rwakanangana nekuishokosva sezvo ichiti Taiwan idunhu rayo. Nemusi wechipiri svondo rino takanzwa komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission ichikurudzira vezvematongerwo enyika kuti vasiyane netsika yekukurudzira mhirizhonga kana wokumbunyikidza kodzero dzevamwe pamberi pesarudzo dzegore rinouya, ichiti kuita kwakadai kunokanganisa budiriro neupfumi hwenyika. Asi vezvematongerwo enyika vanoteerera here mashoko aya kana kuti ndavana zvimiti munzeve? Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume pamwe nenhengo yezano PF vaGilbert Muponda. Totanga nekunzwa kubva kuna vaNgarivhume.
Chekutanga ndoda kuti papepa kana patsiyore izvozvo zvakanaka nekuti ndo zvatinotarisira uye ndo zviri mukumbiro remutemo wenyika. Zvino asi chinorwadza ndechekuti hazvitevedzerwi. Zvinhu zvedu zvinongotaurwa saizvozvo kuti Human Rights Commission inoti hadzisi chakati nechakati kati zvotoinzwa. Ivo havasi kutaura kuti kana munhu achikora izvozvo onzi upei nekuti oredi tine kesi yaBishop Mashaya munyika vaya vekumberengwa vakabuda ichiti Chamisa ngaaurawe nemhuri yake nevana vake. Haizi nyaya inode kuinvestigatewa because it's on video, everything is clear. But what do they do? Hapana chainzwa. Saka dambudziko nderekuti zvimwe zvezvinhu izvi zvinongotaurwa asi hapana anozoita follow through kuti kana munhu achikora anoinzwa sei.
Ndinotenda vangarubvume vamuponda. Hanzi neZimbabwe Human Rights Commission vezvematongerwo enyika siyanai nekukurudzira mhirizhonga. Tanzwa zvataurwawo navangarubvume munoti.
Zviripo ndezvekuti hongu mutemo ndozvaunotaura and isusu vemapato tinofanira tichiteedzerawo izvozvo tisine nepolitics. Saka kazhinji zvinozokonzera kunge zvimanzi pano vari kuzvipromota nekuti ndozvese zvatotwa iri purezidendi wedu wezanup f mamaikagwa ndozvavari kutaura kuti wewant to have a peaceful election. Ezanup f mamiriro atakaita ndeyekuti isusu mabasa ari kuitwa napurezidendi ndo achabatsira kuti zanup f iwine next election kwete kuti munhu atukura kuti ari wahaiwa. Izvi zvekuzoti pane vanhu vanodaidzira violence ndevezanup f yeti munhu iyeye haasi mastructure ezanup f munhu akazvimirira kana munhu ataurazvo. Zvinhu zvekutimisasira kuti makuiaarao hatisi kutarisira kuti chinhu chekuti tingati zanup f inopindira panyaya dzezvinhu zvakadaro nekuti zanup f ekuvaka ari pachena vangarivhume navachamisa tobatasa zvingavabatsira kuti nyika ivake kuti kunotaidza mafunctions kunoivaita mafunction anokutangarisa mfumo wenyika.
Ndinokutenda vamuponda. Vangarivhume pindurai tinzwe. Ndanzwa muchida kutovharira vamuponda vachitaura. Pindai tinzwe.
Chekutanga vakandemiri ndechekuti munoona vamuponda ava ndo atypical zanup f person wekuti vakuramba nhasi kuti Bishop Mashaya nyika haasi munhu wezanup f ende yeti meeting yaari kubuda iri pachena ari kuadresa meeting yezanup f kumberengwa akapfeke regalia yezanup f ende zvaari kutaura is on behalf of zanup f. Then voramba kuti haazi mastructure uko ari kutaura kuti ndini ndine chinzvimbo changu ndechakati chakati and uye apeza kuti hamutisungi nekuti ndiri zanup f. Iko zvino akasungwa mapurisa anongotenderera pamusasa pamunondo.
Ndikubatei muromo. Ringava dambudziko rezanup f here kana kuti idambudziko remapurisa?
Idambudziko rezanup f nekuti zanup f ndo inokondrole mapurisa. Zanup f ndo inokondrole zek. Zanup f ndo inokondrole masabhuku inovarambisa kuti vashandisane nevamwe. Dambudziko rezanup f ndeyekuti yakaita capture mainstitutions anofanira kunge ari independent. Iko zvino ini semutungamiri webato retransform Zimbabwe ndiri kutira kuita mameeting nzvimbo dzakasiyana inzvira muri kuona riri kupera nokuti am doing a people engagement but kazhinji kacho tongachitozingirwa nemapurisa kuti tisaita. Ukanyore tsamba yekuti ndoda kuti ndindoite meeting yakati yakati panokurambisa ende tinayo evidence iyoyo and yeti zanup f hainyoreri zvese izvozvo. Saka zanup f yacreate a situation whereby vaclosa kana kuti vavhara democratic space. Brother Mponda, you know kuti vanhu vezanu very arrogant and they propagate violence every day but nothing happens to them.
Zvinotenda.
Zvinotenda.
Vamponda, mune shanduko here yamuri kuona kubva patanga kutaurwa nyaya idzodzi?
Ya, shanduko iripo nekuti isusu chatiri kuona ndechekuti kana munhu asina kuita homework yake anotsvaga vanhu kublema. Unoziva izvozvo MDC, TCC, all these mapolitical parties maachina. Vanhu vekuti for the last 4 years hapana zvavanga vachiita to the people. Handikona like macity council vakambonzi vadhaanika vanhu vei vekuprosida but theyve run them down. Saka now because havana basa ravakaita for the people theyve nothing to sell to the electorate. Vanotanga kublema zanup f futi as I have already said and which we all know the president has been working very hard amana zvinhu zviri pachena kuti murume anga achishanda kuti tikada kuenda kumanikaland kuroya tankureso plant yekugadzira gasi zvekuti Zimbabwe self sufficient panyaya dzegasi rezvecovid iri toenda kumarodzi kukuru kushanda
asika vamuponda vamuponda vakuponda ndokubatei muromo ipapo. Imi muri kutaura nyaya dzebudiriro. Budiriro iri kuitwa nehurumende hainei nemhirizhonga iri kutaurwa neZimbabwe Human Rights Commission.
Human Rights haina kutanga zanup f kuti zanup f ndiyo yadai. Vane mandate yavo yekuencourage a peaceful environment and we encourage that and we welcome that. It's not like vari kuti accuse isusu kuti tadai. What they are saying is because they know normally my temperatures anokwira yekuti vanhu people get excitable and vamwe vanotanga kutoita zvinhu zvizi unnecessary for politics because politics after all ka it's not chinhu chekuti tingatovengana kuti nini avangari kuvengatia zvekutambudana nokuti tiri mupolitics aiwa she be able to talk me and him, even if I have different views.
Awanga vari nengwe zano PF wa Gilbert Muponda vari parunare muharare. Manzo zvakare kubva kumutungamiri webato rinopikisa Transform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari zvakare parunare muharare neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLife Talk cheWomen's Roundtable chatinotaura nemadzimai nezvavanosangana nazvo muupenyu tiri kutarisa zvakakoshera kuyamwiswa kwevana vacheche. Gore rega rega United Nations inocherechedza vhiki rekutanga remwedzi wanyamavhuvhu seiro rekukurudzira madzimai kuti ayamwise vana sezvo zvakakosha pautano hwavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa ya noti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz. Kana mchida kupinda muchirongwa ichi munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yamunopiwa neVoice of America tichitepenyura tiri paWashington DC. Vanoda kutibata kana kupinda muzvirongwa zvedu munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Zvongwa yedu yapera rakaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti harisi kufara nemabatirwo emitemo yesarudzo neZimbabwe Electoral Commission pamberi pesarudzo dza2023. Asi veZANU PF vanoti zviri kutaurwa nebato reCitizens Coalition for Change ndezvemugodzi matsuro. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 4 kuNcwabakazi 2022 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kule ndaba njalo ke ezenzakala emaphandleni ukubana iZANU-PF izama ukuthi abuse osobhuku lezinduna labo mlishwa ukubana besebenzele iZANU-PF.
Ibandla le-TCCC lithi alithokozi ngendlela iZimbabwe Electoral Commission ephatha ngayo amalungiselelo okhetho, kanti lithi ikhomishini le kumele ivule njalo uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo.
Nxa kungayisikho okunye nje okomthetho sokuyikuthi abantu sebefuna ukuthatha amandla bawabeke ezandleni zabo. You know ukuthi kuyabe sekuyi-contempt of court. So
umthethwandaba we-High Court uthi umnumzana Tinashe Kambarami kumele abuyiselwe esikhundleni sokuba ngukansila ka-Ward 3 lesokuba ngomsekeli kameya wakobulawayo. Iningi lithi impilo ilokhe isiba lukhuni ngamandla ngenxa yentengo yempahla ekhuphuka kokuphela ezitolo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-TCCC lithi alithokozi ngendlela iZimbabwe Electoral Commission ephatha ngayo amalungiselelo okhetho, kanti njalo lithi kumele ikhomishini ivule njalo uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe-voter registration bleeds. Zikhuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla iziphathamandla zaleli bandla ezivalisa umnumzana Ian Makone loNkosazana Fadzai Mahere bathe baningi abantu abehluleka ukubhalisa ngoba amahofisi ekhomishini le ekhatshana lozulu. Ababili laba bathi njalo uhulumende kumele eguqule indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho, ama-electoral reforms ngesiNgisi, ukuze ukhetho luka-2023 lube ngolukhululekileyo. Kodwa leli bandla lithi okudanisayo yikuthi iZEC iyala ukwamukela izikhalazo zalo. I-TCCC ikhuthaze njalo abasakhulayo ukuthi bayebhalisela ukuvota njalo bavote ngobunengi kukhitshwa iZANU-PF embusweni. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalosi Siziva.
IZEC imadolonzima ngendaba yokubana ke abatsha berejiste kakhulu ke emathawuni lasendaweni esijeneyo across the country. So kuyinto ke esikhangele ukubana fanele ilungisiswe kakhulu ukubana ke kuvulwe enye blitz exercise ukuze ke abantu barejiste, ngoba even yona itarget ababeyifakile abazange beyifike. So thina njengenhlanganiso sikhangele ukubana kulungisiswe indaba ye voter registration. Kule ndaba njalo ke ezenzakala emaphandleni ukubana iZANU-PF izama ukuthi abuse osobhuku lezinduna labo mlishwa ukubana besebenzele iZANU-PF. Kuyinto esingayikhangelanga ngenxa yokuthi thina siyakwazi ukubana ku-constitution yelizwe. Njalo ke lo ndaba zomba ngazo indaba yomkankaso kufanele be indaba yamaphathi wonke eyatshiyeneyo, akula ndaba ukubana ngowezanu noma ungowe-TCCC noma ungowemabambo. Sonke singabantu beZimbabwe kufanele kube lo muntu oyalisa ukubana ke ekhetha ibandla lakhe. So asikhangelelanga ukubana ke iZANU-PF njenge-competitor yethu izama ukuabuse izinduna labo mlisa, ngoba yi-institution yama-traditional leaders ofanele ihlonitshwe.
Njengoba lisithi iZEC iyala ukwamukela izikhalazo zenu, liza kwenzani pho?
Last week saqala ke ngeviki edlulileyo ukubhalela ke ku-Southern African Development Committee le African Union Ethiopia Addis Ababa kubana bezwisisa kubana ke eZimbabwe silodubo mayelana lama reforms lendaba ke eZimbabwe Electoral Commission ngenxa yokuthi lokhu kule bearing on the future elakusasa leZimbabwe ikakhulu sikhangela indaba ze legitimacy ungabona ukuthi ukhetho odlulela lama elections esawenzayo before alenkinga yokubana ke kwaba kulo hulumende ocontested lokhu kule problem ke ukubana nxa sesifuna ukulungisa umkhonomi le ndaba yokubana siprovide ama-services nxa kule contestation around indaba ye-leadership. So konke lokhu kulungiswa ngokubana ama-elections ukhetho lube free and fair. So I see onto ebenefita i-CCC into ebenefita amaZimbabwe nohulumende obuyayo ukubana ke wonke umuntu ebelokusuthiseka mayelana lama-elections ke abenziwe. So ukhetho fanele lwenziwe ngendlela ke as open, as transparent njalo as credible. So yikho si-engage lama-regional players labanye abantu njalo leZimbabwe ukusebenza labanye abantu bonke aba-interested on the democracy for our country ukubana silungisise ke indaba yokutshontshwa kwama-elections lendaba yokubana ke kube lo hulumende ongakhethwanga ngabantu.
Umnumzana Gift Osterlos Siziba ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Isikhulumeli seZANU PF umnumzana Tafazwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi kabavumelani lokukhulunywa yi-CCC. Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli seZimbabwe Electoral Commission umnumzana Jasper Mangwana. Umthethwandaba we-High Court uthi umnumzana Tinashe Kambarami yena owasuswa esikhundleni sokuba ngukansila ka-Ward 3 lesokuba ngumsekeli kameya kobulawayo kumele abuyiselwe ezikhundleni zakhe. UJustice Martin Makonese wenze isinqumo lesi namuhla. UKambarami wayemiswe ngumthethwandaba ukuba ngukansila lokuba ngumsekeli kameya ngenxa yecala lobusela ayeletheswa lapho afunyanwa khona emsulwa. Ngemva kokususwa kwakhe, umnumzana Kambarami wacela ukuba udaba lolu luhlolisiswe inkantolo ye-Supreme Court, yona eyanquma ukuba isinqumo se-High Court sasingelasisinto. Wabuyela njalo emthethwandaba wavimba ukuba kwenziwe ukhetho lwe-by-election ka-Ward 3 lonyaka. UKambarami uthi uyathokoza kakhulu kulandela ukwethula kwesinqumo sanamuhla lesi.
Njengoba lisazi nje ukuthi i-Ward 3 yayimisiwe ngesikhathi sama-by-elections ngodaba lokuthi ama-cases ami ebese-court engakapheli. So namhla kunikezwe i-judgment ngu-Judge Justice Mabhiwa ukuthi ngibiselwe esikhundleni sami esokuba ngukansela lokuba ngu-deputy mayor. Njengoba lisazi ukuthi ngo-2021 i-Supreme Court yayi sethe aside i-judgment eyayiyenziwe ngu-Chief Justice Mabhiwa eyokungikhipha ku-position eyokuba ngukansela lokuba ngu-deputy mayor. Ngabiselwa kwathi kunjalo sengibuyela ekhansilini kwangathi kulokuxabana ikhansili ingazwisisi ukuthi sengibiseliwe esikhundleni sami. Ngabuyela njalo e-High Court ngayafayela i-declarator ephume namuhla imbisele esikhundleni sami.
Ye kuyo phambili ubona ngazani baza kubisela khona ngale khansili kumbe kuyahamba njani? Njalo nqabe kubisela uyangena khona ngale ukubandla liphi? Ukusisisi kumbe kubandla lakho lakudala?
Isinqumo lesi siyenziwe namuhla ngikhuluma nje asila sikhathi sisuke e-court. Ukubuyela ngiyabuyela ekhanselini nxa kungaba sokulokunye nje ukuthi ekhanselini sokungathi sokusiba lokuxabana lokhu kuyabasebaba sebekuthatha sokungaphezulu kwamandla awe-court sebethethe amandla bawafaka ezandleni zabo. But ngiyananzelela ukuthi ekhanselini kulama legal departments ayayo advisor i-council ukuthi this is the right position. Nxa into sesihambe ngendlela le kumele silandele umthetho. I-council ayisiyo briefcase business. I council yabantu and ilandela I constitution yelizwe. So baya kuzwisisa khona ukuthi kwenzakaleni. But njengoba sicho nje ukuthi nxa kungasikho okunye nje okomthetho sokuyikuthi abantu sebefuna ukuthatha amandla bayabeka ezandleni zabo. You know ukuthi kuyabe sokuyi contempt of court. So ngithanda ukuthi ngithi i-council yethu yakubulawa iyazwisisa umthetho and iyenza izinto ngokufaneleyo.
Umnumzana Tinashe Kambarami ngukansila ka Ward 3 njalo ungumsekeli kameya wakobulawayo. Kusenjalo umthethwandaba we High Court eHarare namuhla ukhulule umholi wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni yamaGamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Obet Masaraure ngemali yesibambiso ibail. UMasaraure ubhekane lecala lokuvimba isandla somthetho kanye lelokubulala kodwa uyawalandula lawa macala. Iningi lithi impilo ilokhe isiba lukhuni ngamandla ngenxa yentengo yempahla ekhuphuka kokuphela ezitolo njalo ezinye zalezi mpahla zithengiswa ngedola leMelika kuphela. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kahle ngithi lapha isimo sibi kakhulu ngapha. Siyababona osomabhizinisi babiza intengo yempahla zabo ngemali yedola leMelika bengafunila kancane ukuthatha amabond notes. Ngeqiniso akusikho uthanda kwabo ngoba imali yakithi iwile njalo iwansuku zonke. Khangela iyawa viki zonke ngolwesibili ngemva komkambo we-Reserve Bank i-auction. Pho osomabhizinisi uba bengasebenzisa leyo mali bengaya ngaphi bewode ngani ngaphi njani?
Lokho kungabe kusitshoni kubathengi labanini bamabhizinisi.
Lobu yibuzima obumelana labathengi. Kukanti labanini bamabhizinisi baphakathi kobuzima obungaphezulu. Yebo semabhizinisi abalalungelo lokuthi lokukwenza lokho kodwa umumo esikiwo siphakathi kwelitshe lembokodo. Ngoba umphathi ntambo kahulumende wezemali uthi kakukho emthethweni kodwa isimo esikhangile akekho loyedwa ovumelana kumbe okumvumelayo uma esebenzisa ibhondi eliwa nsuku zonke. Bayakwazi lokho. Lapha ngokubona kwami okungenziwa kuphela ukuthi kuvunyelwane kusetshenziswe lelo dola leMelika. Ngapha kulungisiswa lokho kubangela imbangela cathi yokuthi elakithi ibhondi lakithi liwe kangaka kuyini. Kufanele kube kusazakala kumbe kubonakala ngoba ilizwe leli labantu abakhangeleyo abaqeqetshileyo umphathi wezemali ukhangele kodwa ukwalela abantu lokhu lingakwenzi lingathengisi ngale imali yena ebona ukuthi eyakhe imali la yesikhwameni sakhe kalayo ngenxa yokuthi ivele izifele. Kakulungisiswe lokho yiyo indlela kuphela engaphumuza abantu lelizwe lijikame kwezomkhonono.
Umnumzana Austin Nkomazana ukhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Kunjalo nje umphathi ntambo kahulumende obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube wenze umhlangano labo somabhizimusi namuhla lapho achasise khona ukuthi uhulumende wenza yonke imizamo yokuthuthukisa umnotho welizwe.
Thank you.
Live Talk wasihluzeni bomama namuhla sikhangela inkuthazo yokuqakatheka kokumunyisa ingane ivele likamama phansi kohlelo lwe World Breastfeeding Week olunanzwa lonyaka emhlabeni jikelele kusukela mhla ka 1 kusiyafika kumhla ka 7 kuyona le inyanga. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elemelika lithi kalisekeli ngitshola kancane imizamo yokuguqula umbuso waseTaiwan ukhona okwamanje ikakhulu kusetshenziswa udlame. Unobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken usho lokhu esemhlanganeni wenhlanganiso e-Association of Southeast Asian Nations oyenzelwa kwele Cambodia. Umlawuli wedale lephalamende laseMelika, u-US House Speaker Nancy Pelosi, uhlangene nomunye wakhe wekwele South Korea, u-National Assembly Speaker Kim Jong-un, esikolweni salelo lizwe i-Seoul namhlanje kuhlandla lakhe lesine lokwethekelela amazwe awezekazi le-Asia. Ababili laba bavumelene ukuqinisa umsebenzi wokubambisana uvimba ukulungiswa kwezikhali zombhubhiso ezenuclear nele-North Korea. Idale lephalamende ele-Senate lakwelemelika libika ukubana liyasekela ngokugcweleyo ukwamukelwa kwele-Sweden lele-Finland ukuba ngamalunga enhlanganiso eye-North Atlantic Treaty Organization NATO. Amalunga awe-NATO avote ngobuningi esekela leli nyathelo ngaphandle kwelizwe elilodwa kuphela. Ukusobala ukubana inhlanganiso ifuna ukuqinisa umsebenzi wokumelana nele-Russia. Ngemva kokubulawa kwabantu abedlula inkulungwane eyodwa, kudlakela olwaba khona kuqhutshwa ukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2007 kwele Kenya. Lelo lizwe lithi seliqinisa umsebenzi wokusetshenziswa kwemishina yangalezi nsuku i-technology ukuze kungabi lokuqilibezela kukhetho njalo impumela yalo ingabi ngephikiswayo. Ukufuthela nakubikwa lokhu kuqhubekela phambili kwele Senegal ngemva kokhetho lokudinga umongameli elizweni lelo ngempelasonto. Impumela yalo elokhu ingakaziwa kuze kube manje. Umanyano wamabandla aphikisayo azibiza ngokuthi Yeah We Are Standing We Coalition kanye nomanyano obusayo owe-Beno Bok Yaka Coalition wonke athi anqobile lolu khetho.
Ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isanda kubika ukuba kulabantu abafika phose izigidi ezintathu 2.9 million abahlole amagama abo kuluhlu lwe-voters roll. IZEC ithi uluhlu lolu lulabantu abafika phose izigidi eziyisithupha 5.8 million. Kulabanye abathi kabazihluphanga ngokuyahlola amagama abo ngoba ukuvota akubancedi ngalutho. Kulabanye njalo abathi kabala maphepha okuzalwa lokunye okufunakalayo nxa umuntu ehlola igama lakhe kuvoters roll kumbe ebhalisela ukuvota. Kulabakhala ngomango okumele bewuhambe ukuze bayehlola amagama abo. Bakhona njalo abakhala ngokwenza kwekhomishini le abayicabangela ukuthi idlelana lebandla elibusayo elezanu PF. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mnumzana Michael Mhlahla Ndiweni ocubungula ezombusazwe lo mnumzana Thandazani Moyo okubandla eliphikisayo ele Freedom of Rights Under Sovereign. UNdiweni usungula lingxoxo.
Vele nje abantu indaba zokhetho kazikho kumasiko ethu engathi iso culture yethu So abantu abanengi into abayithathela phezulu abayifundisa sebadala. So into okumele umuntu abe ngathi uyayifunda esemncane. Bona nokuqala vela so culture yethu. So abathi ngesikhiwa irresponsible citizenship. Dayikho okwesibili sasakhangela ke in terms of i reality on the ground. Okunye ukuthi abantu babengala information eneleyo ukuthi kulento njalo yenzakalayo. Uyathola umuntu ethi navela angikwazi ukuthi kule voter inspection kasitshelwanga. So indlela zokuxhumisana labantu ezikahulumende ziyabe zingafinyelela umuntu wonke, ikakhulu abantu abasemaphandleni, ngoba kwezinye indawo imitshina njengamaradio kayibambi, imbiki iyaphuza ukufika. So ngokunye kwakhona okwesithathu ikuthi ezinye indawo zabe zikhatshana, umuntu kuyamela agade abhadale imali ethizanyana, kakhulu emakhaya futhi kumbagadi kumbaqumuma ngenxa ye-3-4K esiye esikolo esiya-check-a ibizo. Abantu abaningi angeke bekwenze khona lokho. So ngomnakano wami mina nginakana ukuthi kumele kwenziwe kube lula, akulungiswe into ze-connectivity ukuthi umuntu ezizayela emakhaya angene efonini yakhe akhangele ibizo lakhe, kungadingi ukuthi umuntu azahambe umango esiyakhangela ibizo lakhe. Ngibona ngani yizinto ezibangele ukuthi abantu bebebalutshwana sibili.
Moyo ngena khona baba. Abantu kahle kahle ngabakachazelwa kahle ukuthi utshintsho luzokuba njani. Njengoba ngikhuluma lawe Dube, ama-politicians kumbe laba abazombusazwe mabefika ekhaya bathi ngivotelani, ngivotelani, kodwa abachasisi ukuthi why kumele abantu babavotele. Then kulabantu labana aba-understanda ukuthi yebo kumele ngivote, but bazibuza ukuthi kumele ngivoteleni. Bagcine bengela answer laphana ukuthi why kumele bevote. So isizathu sakuqala leso. Esinye isizathu sesibili futhi iludlakela. Yazi ukuthi ekhaya ngike ngathi mina ngiqalisa ukungena kwezombusazwe ngezi family yami yonke isithi wena sifuna ukufa. So anything that has to do with ipolitiki kumbe engathi ngumbusazwe vele ngathi uyikufa ekhaya. So konkani ukwesaba umuntu athi why kumele vele ngizihluphe ngento ezizambulalisa. Bavele bakweke. So kumele sikhiphe ukwesaba ebantwini bakithi, sibenze beunderstand ukuthi ukuvota kayisikho ukuba yisitha sikahulumende, njalo kayisikho ukuba yisitha somunye umuntu. Kahle kahle lilungelo lakho. So kumele kube le mfundiso Dube edabeni lwelungelo labantu. Abantu ngine problem lama organizations amaningi ahamba eZimbabwe ethi thina we are fighting for human rights. But you don't fight for human rights without educating about the very same human rights. Abafundisi ukuthi ilungelo lakho yiliphi. Umuntu uthi ngizolwela ilungelo loluntu mina ngingalazi ilungelo langkhona. Baye kumele ungilwele. So kumele sifike ezingeni lokuthi ngoba abantu bakithi bengela exposure njengoba babe sekuchile ekuqaleni, kumele thina silethe i-exposure emaphandleni elupane, i-exposure egwelutheni enkayi, i-exposure emvalibali.
Sikhulume labantu. Kulabanye abathi kanti vele sizavotela.
Ungakhangela even emadolobheni ngendlela amadolobha aphathwa ngayo, kulento eziningi esezisenza abantu besho ukuthi yikho savovotela lokhu okwenzakala kathesi. So okunye nje yikhalipha. Okunye futhi ukuthi ukuhlanganisa ukhetho kwakaDube lo mfowethu lapha ngizongalithenga umoya. Ukuhlanganisa ukhetho esithi harmonizing elections kwenza ukuthi abantu bakhohlwe futhi ngokuqatha kokuvota esigabeni sabo esingathi local government election. So khangela phela phezulu ngale sebebutha yonke imfucuza. Ingangena leyo mfucuza ke sisiyenza izinto ezingaqondakaliyo bese kuthiwa ke ukuvota kusinceda ngani, khangela ukuthi idolobho linjani. So mina ngomnakano wami kumele kwehlukaniswe ukhetho luka president ne local government ukuze abantu bakhangele bachwayise kahle abantu abavotelayo. Kodwa futhi okumqoka ikuthi yona inhlanganiso ebambe ezokhetho abantu bakhala ngayo. Lokho angisukufihla, abantu bayakhala ngayo, bayayisola ukuthi ayenzi kahle kwezinye izinto. Uyabona a lot of stories coming about inhlanganiso ebambe ezokhetho. Even konkani ukuthi kungavota sokuye ema-court, which is actually is the position after all ukuthi ke makhothi nxa umuntu engasuthisekanga. Okunye futhi ukuba lento abantu bagcine besebe luza ukwethemba indaba zokhetho. Mpinde ngathi ekuqaleni ukuthi okunye futhi abanye abantu ukuze bengaphatheki ekhethweni ukuthi vele abazithupha zokuthi balokhuze bayibhalise ukuvota.
Izeki isingo yokuthi umntwana uyabe engurefli ubaba edlala egroundini. Bese kuthiwa umntwana ajaje kuhle, hayi baba lapha unyathela umuntu kakube yi-penalty. Angeke avume. So, inkinga esilayo ukuthi sasisela Zimbabwe Electoral Commission, sesilezana uPF Electoral Commission. Inhlanganiso elwela ilungelo lezana uPF. Inhlanganiso ephusha iagenda yezana uPF. So, ukuthi abantu begcine bengavotanga bayakhalala ngoba ukuvota kwangkhona lokungavoti kusuka kube into eyodwa ehlangene basuka bakubone njengathi kuyafana.
Umnumzana Thandazani Moyo ngoyebandla eliphikisayo ele Freedom of Rights Under Sovereign ubexoxa endaweni lo Michael Mdladla Ndiweni ocubungula izombusazwe belo Gibbs Dube we Studio 7. Abahlala ezindlini zekansili yakobulawayo ezingamashumi ayisikhombisa 70 elokishini elidala lakobulawayo elemakhokhoba bathi lokhe bekhulumisana lomasipala ukuze bengaxotshwa kulezi zindlu. Umasipala ubikwa esithi izindlu lezi ngeze zisebenzi zakhe. Ugainer Gumede weStudio 7 uxoxele ukansila wemakhokhoba umnumzana Shadrack Spanda.
Yebo kambe ikansili yakobulawayo ibisinike ama-eviction letters abahlali base-BNC compound, i-compound ekansili etholakala ku-Ward 7 emakhokhoba. Abahlali laba kudala behleli lapha. Abanye ngama-pensioners awekhansili isebenza zazisebenzela ikhansili, abanye ngabafelokazi abathiywa ngamadodabo ayesebenzela i-city council, abanye izisebenzi zekhansili ezitholakala phakathi lapho. Ngamafithane ngingathi-ke yikho engingawuveza nge-DMC compound le etholakala kwa 7 emakhokhoba.
Manje sebexotshelwani laba bantu ku-BMC?
Right. Ikhansili yakobulawayo ithethe isinqumo sokuthi kumele ikhangelisise yenze ama-premises e-audit kwaziwe ukuthi abantu abahlala kuma-properties akobulawayo ngobani njalo bahlala njani njalo bangobani. Lokhu bekudalwe yikuthi nxa ikhansili inanzekela izisebenzi eziningi ezikhona khathesi ezesithi khansili ziyakhala zithi kazila ndawo yokuhlala, zidinga indawo yokuhlala njengoba ikhansili ikwazi ukuthi ikhansili yakobulawa ibhadala ama-workers ayo i-RTGA le engathengiyo. So izisebenzi eziningi zasekhansilini bezigcwele ukuthi hayi ikhansili ake nilizwe lami izikhalazo zethu ukuthi njengoba lisibhadala siyafuna ukusebenza kodwa imali yokuthi siye emsebenzini asisakwanini. Ake ngilami lisidingela okuyindawo ukuthi singacatshise amakhanda lapho esingasozisigade khona intshova, lapho esingasozisigaba sokugizana khona lasemsebenzini lapho esisebenza khona. Yikho-ke isinqumo le ikhansili yagcina isidinga isidingisisa ukuthi kanti labo abantu bakhala kangaka singabafihla ngathi njalo singenze njani ukuthi sibasize.
Manje kuzathiwani-ke lapha bazakuya ngaphi njalo bona bathi besabela ukuthi kuzaba lokubola okuthize bengahamba bebizwa ikhansila behamba bengamunye lomunye bathi bona bafuna ukuthi babambane bahambe bendawonye liza kwenzani ngakho khonokho njalo le khansila ithini?
Yes, kambe indaba engasilula ukuxazulula njalo indaba elula ukuthi siyithobe njengesithi ikhansili ngoba nxa sinanzelela labo abantu ikhansili ethi ngabaphumi ngabantu ababeyisebenzisa ikhansili. So kuyindaba
Councillor kaWard 7 emakhokhoba umnumzana Shadrack Spanda kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.